manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 7, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanachiremba voramba kutambira kurudzire hurumende yekuti vadzokere kumabasa kana vasingadi kuendeswa kumatare edzimhosva. MDC inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kutenda kuti vakundikana voita nhaurirano nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Zimbabwe Human Rights Commission inoti vanhu vakawanda mudunhu reManicaland havana magwaro ekuzvarwa, kufambisa uye zvitupa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezveupfumi rinoti raburitsa gwaro rinoratidza kuti upfumi hwenyika huchadzikira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% gore rino nekuda kwenzara uye kushayikwa kwemagetsi. Asi bazi iri rati rinotarisira kuti zvinhu zvinenge zvave nani gore rinouya kana mvura ikanaya zvakanaka. Zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika munyaya dzezveupfumi uye vakawanda vari kunetseka zvikuru nekudhura kwezvinhu, kushayikwa kwemishonga muzvipatara uye kudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDC rinoti kudhura kuri kuita zvinhu munongedzo yekuti hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yakundikana. Bato iri rati vaMnangagwa vanofanira kuzvininipisa voita hurukuro nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Mumashoko kuvatori venhau, MDC yati mutungamiri wenyika kubva kumatare anofanira kutaura nemutungamiri chaiye akabva kuvanhu. Bato iri rashorawo vaMnangagwa richiti vanoda kuumba ukama nedzimwe nyika asi vanhu munyika mavo vasina kubatana. Asi vaMnangagwa vagara vachiti kana MDC ichida nhaurirano inofanira kuuya kuPoland uko vari kuita nhaurirano nevamwe vakakwikwidza musarudzo. Asi veMDC vanoti Poland kutungana kwembudzi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wavaMnangagwa vacharamba. Mamwe masangano evarimi anoti ari kutambira nemufaro mutengo mutsva wechibage vakaziviswa nehurumende nezuro, asi ari kuchema-chema kuti mitengo yezvavanoda pakurimisa mwaka uno yakakwira zvakanyanya. Hurumende yakazivisa kuti mbesa dzinoti chibage, zviyo, munga nemapfunde zvave kutengwa nemari inoita zviuru zvina zvemadhora emunyika patani, kubva pamadhora zviuru zviviri nezana remadhora mumwaka wekurima wa 2019-2020. Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vanoti varimi vacharamba vakaomerwa nekuda kwekuti mutengo wembeu nefotereza nezvimwe zvavanoda mukurimisa uri kukwira zuva nezuva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Varimi vanotambira kukwira kwemutengo wezvitengeswa zvavo. Vanogamuchira nguva dzose nokuti zvinenge zvichiratidzawo kuti hurumende yatarisa ikaona kuti mutengo wanga uripo hauchakwanisi kubatsira murimi panyaya dzinonzi pachirungu viability. Saka tichigamuchira kudaro tinozosangana manje nedambudziko rokuti mutengo uyo wanga usa dzinganiswa nekukura kwezvimwe zvinhu zvinodiwa nevarimi manje. Nokuti ndodambudziko ratinaro muno muZimbabwe. Rekuti pese panongowedzerwa price yembesanwa dzedu, tinosangana nekukwira kwemaprices ezvinhu zvakawanda. Like iye zvinezvi tine dambudziko rekuti mafuta ari kukwira dziki yoga yoga. Ende makwirire anoita zvinoaffecta industry yese. Saka zvinopedzisira zvaita kuti price yakakwidzwa iyaya kumbesa izoshaya basa manje pakupera kwechi kwezuva. Nokuti inenge yairodhwa nemamakotsa anokwira kwakawanda wanda. Fertilizer, mishonga, you know, all those things. Zvinouya zvichikanganisa price inenge yaiswa iyoyo. Saka tinototsvaga kuti pave nemaonero ekuti zvinhu zvisateererana pakukwira mutengo. Ngapave nemasafeguards wawo ekuti varimi vakwanise kuzowana chauviri pamari yakwira iyi.
Tiri kuonawo vamwe varimi vari kuchema nyaya yekuti gohwo rinogona kusawanika zvakanaka mwaka uno, dzimwe nguva mvura hainaye zvakanaka. Panguva imwe chete hurumende iri kukurudzira varimi vachine chibage kuti vange vachitengesa. Zvii zvamungataurirawo varimi?
Varimi vanogona kuita matyira iwayo. Zvakangonakawo kuti iwewe palevhel yako uri murimi unofanira kurongawo somo dzako, woona zvinogoneka zvounokwanisa kuita uri wega, wozotarisa futi zvousingakwanisi kuita uri wega zvinofamba nekuda kwezviri kunze kwemusha wako kana kuti kwehomwe yako. Ipapo panoda ungwaru hwakati nakei, nokuti kunyanya vaya vanisina madiridziro vaya vaya vanogona kuwana dambudziko rokuti mbeu vanogona kuiwana asi fertilizer vozotadza kuitenga. Saka kurudziro yedu iri pakuti murimi ngaatsvage mbeu inoenderana nefertilizer yaanayo kana kuti yaanokwanisa kuwana, kuitira kuti paanorima pacho anoburitsa gohwo rakadi rine mwero wakanaka.
Ko, panyayo yekukwira kwemitengo yezvinodiwa pakurimisa, zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe? Tinoona kune makomanda agriculture nezvimwe zvakadaro.
Kurudziro iripo ndeyekutoti vane mukana wekupinda muurongwa hwakaiswa nehurumende ngavazviite nenguva iripo. Kwoitawo vamwe vane mukana wekuzvitengera zvokushandisa voga, ngavazviite zvekare. Nzvimbo dzisingawandi mvura, varimi voedzawo kurima mbesana diki manonzi masmall grains aya, kuitira kuti vasapinda dambudziko rekuzotsvirwa zvinhu zvichiramba kusvika mushure mekunge mvura kana ikatadza kuzokwana kumberi uko.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vari parunare muHarare neStudio 7. Boka rinoona nezvekodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Commission rinoti vanhu vakawanda zvikuru mudunhu reManicaland havana magwaro ekufambisa ekuzvarwa kana zvitupa. Izvi zvabuda nhasi pamusangano waitwa neboka iri nevagari vemudunhu iri. Loda Mwoyo anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Human Rights Commission Amai Ellen Stole vati pane zvikonzero zvakawanda zviri kupa kuti vanhu vasatore magwaro akakosha aya. Mutevedzeri wamabharani mukuru wedunhu reManicaland Amai Joyce Mnamati vanotiwo kuroredzana nevamwe vekuMozambique kunoita kuti vabereki vagare kwakasiyana-siyana, zvinopa kuti vana vaite dambudziko rekuwana zvitupa.
Sekunzwa kwamaita panga pachitaura anambuya vachitaura kuti mitemo yaunenge unopuwa mutemo uchipinda mumusha. Saka izvozvo zvinotiitisa futi kuti titadze kunyatsoona information yekuti tigone kunyorisa vana. Tozotiwo maintermarriage edu emabhodha anotikanganisa neye yekuti the other partner is registered, the other is not registered. Ndizvo nyaya dzatinosangana nadzo kunoku. Kozoti vamwe vana vanofirwa nana mbuya, nana mai, nana babosi wanana mbuya. Mbuya vanenge vasina zvakana information. Chavo chavanenge kubikira mwana sadza. Toita vekucyclone idai kuvakaluza madocuments avo. Tine vamwe wekuti mai nababa vese vakaenda. Mwana wani akasara nevamwe vana vanga vakaenda. Saka kuti zvigoneke izvo zvinoda paine information yekuziva kuti baba vacho vaimbonzani, mai vacho vaimbonzani, kuti tigone kubatsira vanayo kuti vanyoriswe mabirth certificates. Ndodzimwe nyaya dzatinadzo dzinotitambudza kunoku.
Amai Jessica Makwela, mumwe wevanhu vange vari pamusangano wanhasi vachipa uchapupu hwekuti sei vasina magwaro kuZimbabwe Human Rights Commission. Vanoti vabereki vavo vakashaya vasati vatoreswa gwaro rekuzvarwa, izvo zvavavo dambudziko kuvana vavo vapfumbamwe.
Kugumisira tokurowa iwe mai kuti koini ndikuda uchipupu. Ndoendawo sei kunoenda wamwe kumasouth africa kupi mabasa anongodi kudaidzwa daidzwa zvinenge zvichidikana chitupu unoda chitupu unoto kuregister chaiko chaiko foni yako chaiko tiite eko keshi inoda chitupu saka unochiwana sei inini mubereki ndisina chitupa chacho ndochitora kupi ndodambudziko rondina zvekushaya chitupa kuti ndiri kuchema kuti dai zvaiita ngavatore kana mota dzavo iwakuru wadrive ndonovaratidza gwara mai vangu nababa vangu kuti vagutsirane nekuti ina handisi Mozambique ndiri muZimbabwe handina nhumba yekuMozambique ndakazvarwa muno muZimbabwe saka dambudziko riripo nderekuchaya chitupa ndodambudziko iro ndinaro.
Vatiwo kushaya chitupa kuri kupa kuti vasazadzikise kodzero yavo yekuvhota. Amai Rose Smoko vekuRiverside kuMutare North vanoti vabereki vavo ndevekuMozambique asi ivo vakaberekerwa muno muZimbabwe.
Maofisi vari kuti vanzi endotsvaga amai amai ako endotsvaga amai babako ndoitora kupiwa vanhu vakabva vari vairi mukomana nemusikana vachibva kuMozambique vachiuya muno vari tu vachibva vatanga kubereka mhuri yavo saka vabva vafa wese tasara isitawana hapasina maonero etinoita chitupu ndochitora sei amai acho ndoitora kupi amai amai angu kana amai ababa angu iyoyo vanhu vakabva vega kumusha ndochitora sei chitupa chacho ekuti hazvi kune zvinhu zvinouya zvanga zvakaita chibage kune madrag enzara ekuti kunenge kusina chikafu iwe hautorina uda kuraramisawo mhuri haupuwi nekuti hauna chitupu saka unopuwa unoita sei utoramba uchingokumbira mudzimba dzevanhu kuramba uchingorikichira vanhu kuti uone vana kuti vararame.
Boka reZimbabwe Human Rights Commission richange riri mudunhu reManicaland kusvika musi wechishanu rozoenda kuBulawayo neurongwa humwe chete hwekutsvagurudza zvineswa muvanhu mukuwana magwaro akaita sekuzvarwa, kufa, kufambisa nezvimwewo munyika yose. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Vana chiremba munyika varamba kutambira kurudziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa nhasi. Vakatiwo vave kuda kubuda musangano runomirira vashandi vehurumende reHealth Apex Council. Vatori venhau veStudio 7 muBulawayo vanoti vana chiremba kuUBH neMpilo Hospitals havana kutambira kurudziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa kana vasingadi kuendeswa kudare revashandi reLabor Court. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba nhasi vaungana vakaratidzira zvakare pachipatara chepare Nyatwa vachiita zvibatsiri kuti hurumende vatyityidzire kuti vadzokere kumabasa vasina mari. Mumwe chiremba angachiratidzira ndiva Len Moshoti avo vati kuda kuvatyityidzira kuti vadzokere kumabasa hakuna zvakunoshanda sezvo vari kunonga svosve nemumuromo.
Tina the means zekuti haripoti nadzo kubasa handizvo like we don't have the money kuendesa kubasa handizvo ndosaka like, tisiri kuenda kubasa saka kana tisiri kuenda kubasa because of hatina mari kupiwa threat asi izvo zvikwanisiro zvekuti tikwanise kuenda kubasa tinoti nzara itori threat iri bigger than any other threat yatingapuwa. So for us we go to work kana tapuwa mari yatiri kuda inotenga.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita atiwo sezvo hurumende iri kukwidzawo zvinhu zvakadai semafuta edzimotikari, magetsi nezvimwewo zvichienderana neuremu hwedhora rekuAmerica kana kuti Interbank Exchange Rate. Vari kuti ndozvavari kungodawo kuti mari dzavo dzemihoro vadzipiwe zvichienderanawo nereti inenge iripo.
Machiremba haana kuramba achida kuti kupikisana nehurumende kana kuti zvatongwa nevakuru venyika kuti kwai tirambai muchitambirisa maus dollars nokuti nyika inoti vamutundu nyimwe vanoti chii nyika haina mai maus dollars. Vana chiremba vakati kuna kuhurumende chitibhadhara ivo neInterbank inova iyo exchange rate ye pava ne two currencies kapa zimudhola neus dollar neus dollar contract iri muus dollar asi hurumende yakutambirisa mai mazimudhola. Vana chiremba vari kutaura zvinhu zviri very simple. Mari yachona iri kupuwa vana chiremba iyi tikaitarisa ikashingwa nhasi haisviki kana $100 Asi zvino zvese zviri kupuira so ndo yoga yoga.
Vana chiremba varatidzira vakananga kuma office Air Health Services Board uko vanosiya tsamba yenyunyuto vachishora nyaya kuchichidzirwa uye kuda kubuda kwavo zviri pamutemo kubva musangano reHealth Apex Panel. Vakafano bata chigaro chemunyore musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Shakada, vati vana chiremba vaona zvakakodzera kubuda mubatanidzwa kwevashandi vari pasi pebazi rezveutano, vachiti vanoda boka rinovamiririra voga.
Isusu semachiremba tabvumirana tikati takubuda mune inonzi Health Apex Council. Inowandova yanga iri nzira yanga tiri kushandisa kutaura na employer wedu, asi nzira itaona kuti haisi kunyatsotifadza.
Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dindoro, vati varuda kuti HSP itsvage imwe nzira yekuti vanzwe zvichemo zvavana chiremba kuitira kuti dambudziko ravo rigadziriswe.
Tanyora tsamba tichipa kuHealth Services Board, you know, employer. You know, employer machiremba. Saka zvoreva kuti yabuda. Ichikumbira kuti employer atsvage dzimwe nzira kana kuti adhiraivhe dzimwe nzira dzinoonekwa kuti tichikwanisa kupa mazvitemo zvedu kuna employer in a separate platform isingabatanidze vamwe. Because tinoona kunge zvitemo zvemachiremba zvichienderana nekamushandiro kanoita machiremba zvakasiyana nezvimwe zvitemo zvevamwe mahealthcare workers.
Vana chiremba vashoma shoma ndivo vanga vari kubatsira pachipatara cheParirenyatwa, izvo zvasiyawo varwere vachienderera mberi nekutambudzika. Amai Sandra Mushonga, avo vane mwana ari muchipatara, vati mwana wavo haasi kuonekwa nana chiremba nguva dzose. Vati dai hurumende yagadzirisa zviri kudiwa navana chiremba kuitira kudzivirira kurasika kweupenyu.
Machiremba acho vari kungouya pano nepapo. Hazvina kutombomira zvakanaka uku mwana wangu haasi kana kumbonyatsokupora, nokuti vana chiremba vacho havasi kunyatsokuuya, vanongouyawo pano nepapo unenge wangohwawo tsitsi kuti rega ndimbodarika neko ndiye unouya.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuzvipatara, sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vadzokera kumabasa. Dr. Skosana vatiwo kuumba rimwe boka rekuti vawane kutaurirana nana chiremba zvinotora nguva.
The negotiating forum that is there is governed by certain legislation. For them to exit and get another negotiating forum, we need to change the legislation, and it's not a day's thing.
Kuramwa mabasa kwana chiremba kwakatanga musi wa 3 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vapfumbamwe vafa mushure mekunyura kwechikepe chavanga vari kumahombekombe kwechitsuwa cheLampedusa chiri kuchamhembe kweSicily kuItaly. Boka rinoona nezvevafambi musangano reUnited Nations rinoti chikepe ichi changa chichibva kuTunisia chakatakura zvizvarwa zveTunisia nezvekune dzimwe nyika dzekumawirira kweAfrica. Mamwe madzimai anoti mapiritsi ekuronga mhuri avari kunwa ari kuvakonzeresa kutevera kwenguva yakareba zvave kuita kuti vatizwe nevarume. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda kumucheto kwechirongwa chekuongorora madzimai gomarara remuromo wechibereko kumhangura mukupera kwesvondo. Mamwe madzimai akaudza bazi rezveutano kuti ave kutya kunwa mapiritsi ekuronga mhuri. Amai Jacqueline Rwafa avanobva kumakonde vanoti mapiritsi ekuronga mhuri ari kuvateveresa kwenguva yakareba, izvo zvave kuvarwarisa nekuti vari kubuda ropa rakawandisa. Vanoti kutevera kwenguva yakareba kunogona kupa kuti murume wavo atsvake mamwe madzimai.
Dambudziko rokugesi. Takanwa mapiritsi acho tinoramba tichigesi. Unogesa zviri noma, unogona kugesa 3 weeks. Kupa zvokuti ugeze 1 week, unogesa 3 weeks pamwedzi. Kana kutogeza mwedzi wese. Zvakaipa, ropa rinopera, plus kana baba havazoita shungu newe, ndozvinozokonzeresa kuti voenda kusaiti.
Mukuru anoona nezveutano hwemhuri mubazi rezveutano Dr. Bernard Mazima vanoti mapirisi ose kana kuti mushonga ine zvainokonzeresa mumuviri wemunhu vachiti hazvishamisei kuti madzimai anotevera kwenguva yakareba sezvo anenge arambwa nemapirisi kana mushonga.
My family planning tablets or my injection, family planning, just like any drug, any side effects. Issue in the good side effects are they outweighing my benefits? Or my side effects, they are so excessive just to affect lifestyle immune.
Dr. Mazima vakakurudzira madzimai kuti vadzokere kukliniki kana kuchipatara kwavanenge vapiwa mapiritsi kuti vapiwe imwe mhando yemapiritsi.
So kana iri nyaya yebleeding, kana bleeding yacho yaayekuti yakutoitika every day, mukadzi akutorwadza ropa rakawanda, tinokurudzira kuti mukadzi wese ataure naheath worker apo amupa mishonga iyoyo kuti adzokere anotariswa, because havasi vese and majority of women do not have those severe side effects. But once in a while you are going to get a woman has had a severe side effects. And those ones they are also told kuti vachinje method kana method yose kuendera nawe. Saka zvinoitika zvima side effects.
Mukoti mukuru kumhangura anai Semiti Munikwa vanoti kana mudzimai akatevera kwenguva inosvika mazuva gumi anwa mapirisi ekuronga mhuri anofanirwa kuenda kuchipatara kunovhenekwa pachena.
Ukaona uchisvika 10 days uchibleeda handiti dzokera kuchipatara. Kana ukaona uchisvika madhezi usingawisisa awandisa kupfuura mazuva ako okutevera, enda kukliniki iri padhuze newe panike pamakonde Christian. Inini ndiri kubhlidha, vachabetserana newe kugadzirisa kubhlidha zviya. Handiti ukaona uchipedza vhiki mapirisi aunenge wapiwa achimwiwa asingashandi, dzokera vana nokupa amwe mapirisi echitwo.
Imwe nyaya yakabuda yanga iri yekushayikwa kwemapirisi ekuronga mhuri, izvo zviri kukonzera kuti mamwe madzimai emudunhu reMashonaland West atenge mapirisi ekuronga mhuri kuZambia. Vamadzima vabvuma kuti munyika mune dambudziko rekushayikwa kwemapiritsi ekuronga mhuri, asi vanoti izvi zvinokonzerwa nekusaendeswa kwemapiritsi kumakiriniki nenguva.
Wong shortage yanga ichiitika munyika pamapiritsi efamily planning, asi shortage yanga iri more to do with the distribution and the administrative issues rather than kuti izvo anga asimo ariko mapiritsi efamily planning. Tinotenga kana tichitenga hatitenge zvejjjj, tinotenga tinoti macycles and each per country level tinandoti maminimum stock. At the moment we are above minimum stock yenyika ino 3 months and then maximum is 6 months, because ndonguva yatinoita kuti mashipments edu anga achiuya muno from India, because tinotenga kubva kuIndia mishonga efamily planning.
Ongororo yakaitwa nestudio 7 mwedzi mishoma yapfuura inoratidza kuti mamwe madzimai ari kunotengesa mapiritsi ekuronga mhuri kuSouth Africa nekuBotswana. Paketi remapiritsi anombopiwa pachena inotengeswa nemaranzi zana nemakumi mashanu. Ndakamirira studio 7 kumhangura, ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chawedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro pegungano reCastle Lager Premier Soccer League, asi mhuri yechikwata ichi iri kuchema ichiti havasi kuda kukurumidza kumedza kutsenga vachada. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chave kutungamira Chicken Inn FC Platinum nemapoints mashanu mushure mekurova Mushowani Stars 2-1. Panguva iyo maGamecocks nePure Platinum Boys dzakatadza kutora mapoints ese matatu mushure mekuita mangange. MaKepeKepe yave nemapoints makumi mana nemanomwe ichiverwa neFC Platinum neChicken Inn, idzo dzave nemapoints makumi mana nemaviri. Asi vateveri veMagreen Machine vanoti husiku hurefu sezvo pachiri nerwendo rurefu pamitambo mipfumbamwe yasara kuti makwikwi aya apere. Mumwe mutsigiri mukuru wechikwata cheCapes United ichi, vaProsper Mzezeya, vanoti vachafara chete musi unopera mitambo kana vachiri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri.
Nzendo tafamba asi gomo asati tasvika, tichatozopemberera kana tane mukombe wacho. Tichaona kuti mukombe wawipi.
Chikwata cheZPC Kariba charamba chiri pachinhano chechina nemapoints makumi mana nerimwe chete mushure mekuita 0-0 neFC Platinum. Asi mapoints matatu ari kuramba kuuya mumusha weDynamos mushure mekunge chikwata ichi chaita mangange kechitatu pamitambo yakatevedzana mushure mekuita mangange 0-0 neBlauwe Chiefs. Izvi zvinotevera mangange avakaita 1-1 neZPC Kariba svondo rapera, ayo akateverwa nemamwe mangange zvekare 0-0 avaive vaita muRufaro Stadium neTeo 1, izvo zvisiri kufadza murayiridzi wavo Tonderai Ndiraya. Ndiraya anoti panguva ino Dynamos inoda vatambi vane hana dzakasimba kuti vabudirire muchinangwa chavo chekupedza vari pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba, zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Herentals 1 Highlanders 1, Wange 0 Black Rhinos 0, Triangle 3 Harare City 1, Teo 1 1 Manika Diamonds 0, Yada 1 Ngezi Platinum Stars 0. Kwatambwa mitambo makumi maviri nemishanu, zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: Capes United 47 points, FC Platinum 42 points, Chicken Inn 42 points, ZPC Kariba 41 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Harare City 25 points, Herentals 25 points, Blauwe Chiefs 25 points, Yada 24 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevarwere vari muzvipatara zvehurumende. Panguva iyo vana chiremba vari kurangwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Yapera regai timbotarisa misere nhau dzanhasi. Vana chiremba voramba kutambira kurudziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa kana vasingadi kuendeswa kumatare edzimhosva. Bato reMDC rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kutenda kuti vakundikana voita nhaurirano nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Zimbabwe Human Rights Commission inoti vanhu vakawanda mudunhu reManicaland havana magwaro ekuzvarwa, magwaro ekufambisa uye zvitupa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Standikile Musanga.
Soko izika atisenda bakuvi.